mambo vakati mambo vakataura zvakanaka mambo vakati vanoda kuya paground vanzwe kune vavakidzani nevagari vemumusha kuti ichokwadi here kuti ndakaya 2008 so mambo vari right kwandiri because vari kutoti vauye paground nyaya yacho itaurwe pachena ari wrong ndisabhuku ari kuda kushandiswa zvisirizvo because inini ndakagara 2008 iye sabhuku ari kuramba kuti handinobvira 2008 ndichirima minda iyoyo ndichigara ipapo saka mambo vada kuti vazviuye vazvinzwire paground nevanhu vagari vemumusha nemasabhuku akatenderedza vonzwa chokwadi chizere ndo advantage yapo dai mambo vakwanisa kuuya
asi chii chiri kupa kuti paite kunetsana kwataa kuona uku madzibaba kana manga makagara kwemakore akawanda pasina kukanganiswa
yes inhau yasabhuku munyowani akauya pakafa baba vake ndiye akazotora usabhuku uyu so baba vake ndakagara 14 years navo tichigarisana mune zvakanaka ndichigara pamusha wangu ndichirima dhreni rangu iroro pa 14 years baba wacho vakafa gore rakapera ndopaakazotora usabhuku muna naAugust October ndopaaka August to October ndopakafa mudhara wacho achizotora usabhuku iye mwana wacho but haigara kunoku kwandiri kugara kuguruve aigara nzvimbo inonzi kudande kumbire uko ndokwaaigara saka pakafa baba vake ndopaakazouya akutora usabhuku paakauya ndakamutambira zvakanaka tikagarisana ndikamunzwa kuti ndorima apa baba wako airimawo apa kana vemumusha vanotozviziva kuti ndopandinorima iyi ndo musha wangu wandinogara
saka kuzorimirana kumuganhu kwakatanga rini
towards Xmas ndakashamisika ndichinzwa kunzi ndaakutora minda tsvaga kwokuenda haugarike newe ndimana kuti handigarike nemi pakuita sei ane nguva yakaita sei ndine problem nemera aseguru vakatadza kupindura so ndakazongona ndaakusamunwa kuti ndiende kwamambo uri musi wesaturday sunday ndichimuka kuenda kwamambo yacho kwamambo kwacho so zvakatonditora kutondinetsa kuti kochiiko chiri kumboitika
nyaya iyi mambo vakaivhiya sei mudari
paiita kudhonzerana inini nasabhuku padare zvichireva kuti mambo vakatozoti dzinyaya dzacho dzaakuda tiri pagiraund tonzwa vagari vemumusha kuti ndakatanga kugara rini gore ripi saka ndo pazvikamirira kudarira mambo saka tangomirira kuti mambo vauye pagiraundi